Kandara za upfumo inika pasiro zetu ona zvikiti kama kareta semenza niso pa misika emari zaakishona ichidona misika emari zvakanyanyi sisa ma investors na wangu wakawa sepa mari wachirasikirwa ne upfumi katukona kudona kwe ma asset values ma financial markets kata soro zvakare mu yatikatima kugadzirwa kwezvinhu kwakanga misika zvakanyanya nekuti masosi maonika adzikwanisa kunge dzichitenga ma raw materials kuimpo even kutengesa zvigadzirwa kune dzimwe nyika nenyaya yekuda kwema trade restrictions akonzereswa necovid-19.
Zvii zvingaitwe mukudzivirira kuti coronavirus isavhiringe upfumi hweZimbabwe?
Tinofanira kudzidza kune zvirikuitwa nedzimwe nyika. Dzimwe nyika dziri kutotanga nyaya yekuderedza atingati interest rates. Makaonawo interest rates Zimbabwe akakwira zvakanyanya, ari kuavhareja ma35%. Saka makaona kuna America vatoderedza interest rates kusvika kualmost zero kuitira kuti makambani akanganisirwa zvakanyanya necovid, nekuti makambani mazhinji ari kuita layoff maworkers. Saka makaridyusa cost yekuti vanga vachikwereta mari, zvinovabatsira kuti vakwanisa kunge vakwanisozowana access kumaworking capital anodikanwa kuita rebuild from this covid-19. Saka Zimbabwe tikatarisa zvakare kuti inogona kuderedza ma tax break makambani even my individuals matex muZimbabwe akanyanyisa kukwirisisa and tatarisana nedambudziko recovid-19. Zambia inofanira kushandisa macroeconomic policy instruments ekuderedza matex kuti kuti at least vanhu vakwanisa kunge vachisara nebit of disposable incomes. Tiri kuona kuti hurumende muZimbabwe haisina capacity yekunge ichipama financial bailout makambani, zvinenge zvakakosha. Makaona kumadeveloped countries vari kutopa kuAmerica it's almost $1 trillion zviri kupiwa kunodya kumakambani but even kumaindividuals ari vulnerable.
Munoona here Zimbabwe iine chido uyezve zvikwanisiro mukudzivirira upfumi hwenyika kuti usaparare?
I think my degrees of freedom chido inogona chiripo but my degrees of freedom anenge ari limited. Makaona Zimbabwe economy yedu ya highly informalized and even pakanzi paitika out of course the government ari kuti sofa pane 2 or 3 here vanzi vabatwa nechirwere ichi but outbreak yakaita full blown. I think zvinogona kukanganisa zvakare zvakanyanyisisa economy yeZimbabwe nekuti hatina capacity yekunge tichikwanisa kudila ne comprehensively and holistically ne COVID-19. Hapi vinyawa konziripa nekuti hatina kwa long time hatatiri kuisa mari buzi nzinogona utibati ya kana tawiru wane matamuzo wakata sana COVID-19. Mari zhinji yanga iri kuenda kunyaze consumption pasina mari yanga ichiendeswa kunyaze investments kunyaze mahospitals nekuti zvemari zvino mahospitals edu even before COVID-19 mahospitals edu anga atogwada ona zvachiitika pakati pema medical doctors anga achiita mamwe mabasa vachiti hakuna mishonga. Saka moisa tosangana nedambudziko recovid-19 zvinotaura kuti situation yacho isaya kunyaya dzepublic health the worst.
Tiri kuona kuti vanhu vakawanda vemuZimbabwe havana mabasa, vanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu. Ko munhu wozvake anorarama nekutenga nekutengesa zvinhu angararama sei panguva yakadai?
Kurarama kuno hakwatonetsa. Vanhu vazhinji vanga vakurarama nekutengesa muinformal economy. Saka tingi marestrictions aiitwa traveling, vazhinji vanga vachienda kunana China kunana Europe. Saka pane marestrictions, vanga vachienda kuna South Africa pane marestrictions ekuti vanhu vanga vasingafambi. Saka zvaakuafekta malivelihoods evanhu vazhinji. Panguva iyo nyika yedu isingapi atingati ma-income grants, ma-social welfare grant or even ma-social protection kuvanhu. Kune dzimwe nyika manhu vanenge vaina access atingati ma-basic income grant ekuti vanga vachibatsirikana kana vawirwa nematambudziko akaita sana COVID-19. Saka nyaya dzepoverty nenyaya dzehanga, nzara neurombo zvichatonyanya kuwedzera nekuda kwe-COVID-19.